Mumashoko avo pakuviga kwavakabasa, vamunangagwa vakurudzira veruzhinji kuti vachengetedze rusununguko rwakaunzwa nemagamba akaita savakabasa. Vamunangagwa vatenda mushakabvu nebasa raakaita panguva yehondo apo airapa varwi wehondo yerusununguko kuvapa mishonga nezvekupfeka apo aive mukuru wechipatara chemakosa kwamutoko.
Required men and women of extreme courage, bravery.
Pakatanga hondo paida varume nevakadzi vakashinga savakabasa avo vaibatsira varwi vehondo yerusununguko nechikafu chekupfeka pamwe nekurapa vainge vakuvara.
Vati nekuda kwemabasa vakabasa, chipatara chemakosa chakazobvarwa vakaendeswa kumutoko General Hospital, uko vakazosungwa vakakandwa mujeri mushure mekubatwa nemhosva yekubatsira varwi vehondo yerusununguko. Muna 1980 vakasarudzwa kuva mumiriri wemutoko mudzi constituency. Muna 1985 vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutauri weparamende. Muna 1990 vakasarudzwa kuve gavhuna wedunhu remashonaland east. Vachitaurawo nezvemamiriro akaita zvinhu munyika, vamunangagwa vati hurumende yavo iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika senzira yekusimudzira upfumi hwenyika nemagariro akanaka evanhu.
Zvinhu zvakaita sekuenda kwandaita pakugadzwa kwamambo Charles musangano weTransform Africa Summit pamwe netrade fair zvinobatsira mukutengeserana nekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika.
Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo gore rino, zvakakosha kuti vanhu vabude neuwandu hwavo kuti vachengetedze rusununguko rwakaunzwa namagamba akaita savakabasa nevamwe varere munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yese. Vatiwo vanhu vanofanira kuvhota murunyararo.
As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no.
Sezvo tave kugadzirira sarudzo, ndinokurudzira zvakare kuti ngatisiyanei nemhirizhonga tivhote murunyararo.
Mutauri wezanupf vachris Mutsvangwa vati vafara chose nekukokwa kwavamunangagwa vachiti zvinoratidza kuti Zimbabwe yari kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika. Asi mumwe wevatevedzeri vemutauri webato guru rinopikisa retriple siva Felix Mafam vaudza Studio 7 kuti ukama hwezimbabwe nedzimwe nyika hunonaka chete kana hurumende yezimbabwe ikaremekedza kodzero dzevanhu.
Vanoda kutongwa kwakanaka ino demokirasi vakavapa zviga kuti ita zvakati, mahuman rights, rule of law, makotsi ngave independent, mainstitution akafanana nezek ngava independent, asi zvese zviri kumbunyikidzwa.
Vakabasa vasiya mudzimai amai Miriam nevana gumi nemumwe vange vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 91 years vakafa nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.